Aiwa, tiripo chokwadi chekuti kana vakatoda kuchagara nhasi muzimbabwe munoita mabiko mabiri zhongo kupemberera nekuti nyika yedu inenge yawanawo mukana wekuti ionewo zvimwe zvitsva nomutongo wamugabe wemakore makumi matatu nematanhatu vachitonga nyika asi nyika yedu iri mudambudziko reupfumi mudambudziko repolitics nemudambudziko remhuri yavo yakepcha kana kuti yaita nhapwa nyika ino yava nhapwa kumhuri yavamugabe kunyanyanyanya mudzimai wavo anozvita anotonga asi isi hatina kumbovhotera kana kuti vanhu havana kumbovhotera chinhu chinonzi test late asi anotori kutaindi hatova kutotongawo nyika inotori mudambudziko asi kana ivo vamugabe vachitaurayo kuti mukadzi wavo nekuti mukadzi wavo muzimbabwe hama dzavo mazimbabwe kana varivo vanhu vari kutaura kuti vanoite bohwebohwe nokuchema kuti vamugabe varigere kutonga zvinokwanisa kunge zvirizvo asi mhuri yavamugabe hama dzavamugabe haitiwo zimbabwe zimbabwe zvinoreva vana mai vari kwanatamandai vana mai vari kucholocho vana mai vari kudhinga vari kushushikana kuti mugore rejara rinovo dzechii vari kunetsekana kuti vana vavo vavari kuindisa kumayunivhesiti shuwa munhu angandoita masters degree kuti atengese airtime munhu angandoita masters degree kuti atengese matomatis ndokushata nokunyangara paita ikonomi yedu yekuti munhu angari zvenda kuna 1990 nazvenda webelino re-2006 vakatosiyana kuna na1990 taona vana sekuru nana mbuya vanenge varetire zvava vachinura matomatisi nembambaira ike zvino munhu anobva kunasi munhu anobva kuhinvesi munhu anobva kubhindura hinvesi kana vekutara chaiye unomona ichengesa matomatisi
asi ivoka vari kuti vanokwanisa zvekumirira zanup f musarudzo dzemuna 2018 kunyange hazvo vanenge vane makore makumi mapfumbamwe nemana
izvezvo tozvipira kuna mwari.